Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro zvita 16, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga, amai Mary Mubayiwa Chiwenga, vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wavo, kuburitsa mazakwatira emari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, pamwe nekufojera magwaro emuchato wavo navaChiwenga. Ishe Ndiweni vaFelix Nhlanhlayamangwe Ndiweni voronga kukwira kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa danho rakatorwa nehurumende munguva pfupi yapfuura rekuvaturunura ushe. Sangano idzva rinomirira vana chiremba reProgressive Doctors Association of Zimbabwe, iro rakaparurwa nemugovera, rinoramba mashoko ekuti rakaumbirwa kuti rikonzere kupatsanurana kwavana chiremba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga, amai Mary Mubayiwa Chiwenga, vamiswa pamberi pedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wavo, kuburitsa mazakwatira emari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, pamwe nekufojera magwaro emuchato wavo navaChiwenga. Mutoro wedu wenhau Thomas Tiripasi anotipa nyaya iyi.
Amai Chiwenga avo vakasungwa nemugovera vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kuuraya vaChiwenga pavaive muchipatara kuSouth Africa, kuburitsa mazakwatira emari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, pamwe nekuita chikiribidi chekuti vagochatiswa nemurume wavo iye ari muurwere. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vaudza dare kuti amai Chiwenga vairambidza vaChiwenga kuti vabude muhotera kuSouth Africa kwezuva rimwe chete, vakazotorwa zvechisimba nevanovachengetedza vakazovaendesa kuchipatara. VaReza vati amai Chiwenga vakazobvisa zvaishandiswa nana chiremba muchipatara kuSouth Africa kwakare, vaiedza kuraramisa vaChiwenga zvakazoita kuti murwere abude ropa zvakanyanya. VaReza vati izvi vaizviitira kuti vaChiwenga vafe uye vaive vasina mvumo yekuita izvi. Mutongi wedare vaCrispin Mberewe vatura mutongo wekuti amai Chiwenga vadzoke kudare musi wa30 mwedzi uno, uye vati amai Chiwenga vakumbire kudare repamusoro reHigh Court kana vachida kutongwa vachibva kumba, sezvo vati dare ravo harina masimba ekunzwa chikumbiro ichi pakatariswa uremu hwemhosva yavari kupomerwa. Zvichakadai, vaReza vaudza dare kuti amai Chiwenga vakaburitsa mari kunze kwenyika inodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora ekuAmerica zvisiri pamutemo mumazuva akasiyana-siyana, vakatenga dzimba mbiri pamwe nemotokari nhatu kuSouth Africa. VaReza vati mhosva idzi dzakaparwa kubva gore rapera kusvika gore rino, amai Chiwenga vachishandisa kambani yavo East Town Holdings, uye vakaburitsa mari inoita zviuruzana negumi nezvina zvemadhora ekuAmerica kuenda kuChina, vachishandisa mutyairi wavo vaCarrington Kazingizi neumwe anze anonzi Terence Mutandwa, uyo asina kutaurwa kuti anoita nezvei. VaReza vaudzawo dare kuti amai Chiwenga vakanyepera mukuru wevatongi kana kuti judge president vaGeorge Chiweshe kuti vakange vabvumirana nemurume wavo kuti vachate, zvakapa kuti mukuru weMajor Street vamunamato Mutevedzi varonge kuchatisa vaviri ava panguva iyo vaChiwenga vaiva muchipatara. Izvo zvakazopa vaChiwenga kuti vamhanhare nyaya iyi vadzoka kubva kuChina, uko kwavakazopedzisira vave kurapwa. VaReza vati amai Chiwenga vakange vagadzirisa maringi maviri engoda avaizopfekedzana nemurume wavo musi wemuchato usina kuzoitwa uyu. Mutongi wedare aramba kutambira chikumbiro chegweta ramai chiwenga vataona nyamakura chekuti amai chiwenga vatongwe vachibva kumba kwavo achiti amai chiwenga vanogona kutiza munyika vakasamirira kutongwa kwenyaya idzi vachiti kuve nediplomatic passport hakuvatadzise kubuda munyika zvisiri pamutemo vamberewere avo vati amai chiwenga vadzoke zvakare kudare musi wa30 zvita vati matare anofanira kutora mitongo inotsigira hurumende pakurwisana neuori sezvo uori chiri chinhu chakaipa kwazvo pavabuda mudare vanyamakura varamba kutaura zvakawanda nevatori venhau vachiti havana kupiwa mvumo nemusungwa yekutaura nevatori venhau asi vati vachakwidza nyaya idzi kudare repamusoro nekuchimbidza vachiwenga vakatokwidza nyaya yekurambana kwavari kuita nemudzimai wavo kudare repamusoro uko kwavari kuda kuti vagovaniswe upfumi hwavo zvichakadai hama dzamai chiwenga dzinonzi dzachityisidzira vatori venhau pamatare apa avo vanga vachitevera nyaya iyi mumatare mumwe mutori wenhau anoshanda nekambani yenewzimbabwe.com Costa Nkomo audza Studio 7 kuti apotsa arohwa namai vemudzimai wavachiwenga
pana ndichivatora mufananidzo vagumbuka chaizvo zvinoratidza kuti ivanogona kunge vasinganzwisisi mashandiro anoita vatari venhau kana kuti midhia pachirungu saka vatanga kunditukirira ndokubva vatouya vese nehama dzose vakauya vakatanga kutondithreatena vachiti tinodhila newe ngwai uchitora mifananidzo yamai vamiri unoda here kuti ugozonyora nekumwe kunyora kusiriko kwokushoresa mai vamiri saka ndatozorwirwawo nevamwe vatori venhau vandinoshanda nawo
mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika panguva yeutongi hwavarobert mugabe vapelekezela mupoko vanyimwa mukana wekuti vakwidze nyaya yavo kudare repamusorosoro munyika reconstitutional court pamhosva yeuori yavari kupomerwa mutongi wedare panyaya iyi vahosiya mujaya vatura mutongo wekuti hapana chikonzero chekuti vamupoko vanzwikwe nedare reconstitutional court sezvo mutemo wekuti havamiswe pamberi pematare usisashande kwavari nekuti havasisiri pachigaro vamupoko vakange vasvitsa chikumbiro chekuti vanzwikwe nedare reconstitutional court vachiti havafaniri kutongwa nemhosva yavanonzi vakapara vachiri mutevedzeri wemutungamiri wenyika vamupoko vari kupomerwa mhosva yekushandisa masimba avaive navo zvisirizvo pavanonzi vakakonzeresa kubuditswa muusungwa kwevakuru vakuru mukambani yehurumende inoona nezvemigwagwa yezinara avo vaipomerwa mhosva dzeuori vamupoko vanzi vagodzoka kudare musi wa23 ndira apo pakatarisirwa kutanga kutongwa kwemhosva yavari kupomerwa iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Shendiweni vaFelix Nhlanhla yamangwe ndiweni vave kuronga kukwira kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa danho rakatorwa nehurumende munguva pfupi yapfuura rekuvaturunura ushe. Mutori wedu wenhau taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Gweta raishenduweni vadhumisani Dhuve vaudza Studio 7 kuti mamwe mapurisa anodzivirira mhirizhonga akaenda kumba kwaishenduweni nemusi wemugovera kuti vanotora motokari uye zvipfeko zveushe zvavanoshandisa asi vakakundikana kuita izvi. Izvi zvinoteera gwaro rakanyorwa nemunyori webazi rezvekutongwa kwematunhu vazvine chimwe churu mumazuva mashoma apfuura vachizivisa kuti Ishe Ndiweni havafanirwe kunge varivo ishe wenzvimbo yendabazi Nduna mudunhu reMatabeleland North. Vadhuve vati vari kupikisa danho iri vachiti harizi pamutemo.
Zvinhu zvakaitika hazitenderi nemutemo weZimbabwe neTraditional Leaders Act. Kusukira nhasi chief kana kuti magweta chief asati audza officially kuti kwange kwava nemhosva chii chakakanganisika outcome yedisciplinary process and the way forward kunze kwezvinhu zviri kutaura kumanewspaper nekumaradio.
Ishe Ndiweni vakagadzwa mugore ra2014 asi vange vasati vagadzwa zviri pamutemo. Mwedzi wapera dare remadzishe edunhu reMatabeleland North richitungamirwa naishe Shana vekuJambezi rakapa kurudziro yekuti Ishe Ndiweni vabviswe pachigaro ichi sezvo zvichinzi havana kusarudzwa pachitevedzerwa tsika dzemhuri yavo dzinoshandiswa pakugadza ushe. VaJoram Ndiweni avo vanove dangwe kumhuri yekwaNdiweni ndivo vanonzi vanofanirwa kuve ishe asi pari zvino vari kugara kuBritain. Mutauriri wemhuri yekwaNdiweni vava Ncinyane Ndiweni vaudza Studio 7 parunhare kuti mhuri yekwaNdiweni yakasarudza vaFelix Ndiweni kuti vave ishe uye hapana zvati zvachinja. Vati vachazivisa zvizere kana Ishe Ndiweni vadzoka kubva kunze kwenyika kwavari pari zvino. kweta vadhuwe vatsinira kuti kusarudzwa kwakaita Ishe Ndiweni nemhuri yavo hakufanirwe kuchinjwa.
Position ye family is Chief Nhlanhla Felix Ndiweni. Ndiye chief wendaba zinduna asadza chinja akapointiwa mswa 20 June 2014 by the president who was empowered by the Constitution of Zimbabwe and the Traditional Leaders Act ndapana chinja kachinja.
Taedza kunzwa kubva kumutevedzeri wemukuru wemadzishe munyika Ishe Mchane Kumalo asi vati vange vasingakwanisi kutaura zvakawanda pamusoro penyaya iyi sezvo vange vari parwendo. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu Vatemba Chivheya vaudza Studio 7 kuti vanoona danho rehurumende rekubvisa Ishe Ndiweni pachigaro riine zvematongerwo enyika mukati sezvo vachizikanwa nekusoropodza hurumende.
Machifu zvinhu zveculture zviya zviya kana kuti zvetsika dzedu dzechivanhu. Saka zvinozotishamisa isusu kana takatarisa takuona hurumende yave iyo yakuda kutora a leading role yekuti iite kuti chifu uyu abviswe pachigaro. Tikazozvitarisa tichienda mberi tinoona kuti sezvo chifu ane mamwe macommentaries akamboita achitaura mairirana nekukundikana kwehurumende pakuwanisa vanhu kodzero dzavo nemagariro akanaka. Nyaya iyoyo inobva yaratidzika sekuti apa hurumende iri kugwa nekuti chifu wai achitaura zvinhu zvinobata kurarama kwevanhu.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ishe Ndiweni vakambosungwa vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mushure mekunge vabatwa nemhosva yekupwanya ruzhowa rwepamusha wemumwe mugari wemunzvimbo yavo asi vakabuda mujeri mushure mekupikisa kusungwa kwavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Kanzuri yekuta reHarare yapiwa rubatsiro rwemari runoita zana rechiuru chemadhora ekuAmerica nesangano reBloomberg Foundation iyo ichabatsira mukurwisa zvirwere zvisingatapuriranwe. Godwin Mangulza anotipa nyaya inotevera.
Vachizivisa nezveurongwa uhunhasi, meya veHarare vaHebert Gomba vati guta ravo richange richishanda nemamwe maguta makumi manomwe pasi pechirongwa ichi chePartnership for Health Cities. Vati pasi pechirongwa ichi kanzuri ichange ichibatsirwa nenyanzvi kubva kuWorld Health Organization pamwe nesangano reVital Strategies kudzivirira kupararira kwezvirwere zvakaita segomarara, zvirwere zvemoyo, shuga nezvimwe. VaGomba vati danho rekutanga pachirongwa ichi icho chatanga munandira kusvika muna zvitagore rinouya nderekuita ongororo yekutsvaga uwandu hwevanhu vanorwara nezvirwere zvakadai uye kuti zvinokonzerwa nei vasati vatanga kurapa vanhu.
Tichagadzira programu yatinoti first quarter, which is 4 months yekutanga, tinenge tichiita programu yesurvey vanhu vangani vari kuafektwa nedambudziko iroro, tobva tawanawo masolutions. Then pakati pegore tichange tichitaurira vagari nevanhu mastakeholders edu kuti taona zvakadai, takuzvishandisa zvakadai kuti tinge tichibatsira nyika yedu zvinhu zvifambe zvakanaka. Zvinokonzerawo kuti tinge tichisenda zivo kuna na World Health Organization nevamwe kuti kana takuwana rumwe rubatsiro tichiwana rubatsiro ruri focused.
VaGomba vazivisawo kuti pane mukana wekuwana rubatsiro rweimwe mari kubva kuBloomberg Foundation, uyewo pane mamwe masangano ari kuda kubatsira kanzuru kuti iwanise vezveutano mukanzuru yeHarare. Dr Prosper Chonzi vaudza Studio 7 kuti muHarare neZimbabwe yose hapana ruzivo rwezvirwere zvinouraya chinyararire izvi, sezvo makanzuru, hurumende nemasangano akasiyana-siyana vachingotarisa zvirwere zvinotapuriranwa chezvese guta nenyika.
Kuti tikwanise kuplana for them takatozvinotsvaga mapartners ndokwatakaona Bloomberg Foundation vakatichendai munogadzirisa nemutiudze kuti zvakakwanda sei zvirwere zvamunazvo, kana tazviona tochitsvaga maresources yekuti tozvibatsira sei.
Dr Chonzi vaendera mberi vachiti sekanzuru vanda kuona veruzhinji vachidzivirirwa kuzvirwere kuti vave neutano hwakanaka. Pasi rese zvirwere zvisingatapuriranwe kana kuti non-communicable diseases kana kuti NCDs ndizvo zviri kuuraya vanhu vakawanda. Umbowo hunobva kuWorld Health Organization hunoratidza kuti pamamiriyoni makumi mana nerimwe yevanhu vanofa gore rega rega pasi rese, zvikamu makumi manomwe nechimwe kubva muzana zvevanhu ava zvinofane zvirwere zvisingatapuriranwe. Zvichakadai, Dr Chonzi vazivisa kuti zvipatara zvese nemakiriniki ekanzuru zvave kushanda zvakanaka Kunyange hazvo vana mukoti vese vasati vadzoka kubasa, vati zvikamu zvinodarika makumi mapfumbamwe kubva muzana zvavana mukoti vanoshanda mukanzuru zvakatodzoka kubasa, uye pane masangano ari kushanda nekanzuru kuona kuti zvinhu zvese zvagadziriswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vaimbo vemutungamiri weSouth Africa Thabo Mbeki vapinda munyika nhasi vakaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Bepanhau reHerald rinoti musangano uyu usina kuziviswa zvabudamo wapindwawo zvakare negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo. Nepfenyuro yeZBC inotiwo vaMbeki vakurudzira dunhu rekuchamhembe kweAfrica kuti ritsigire hurumende yeZimbabwe. Kupinda munyika kwavaMbeki kwasimudza mutauro, vamwe vachiti vane fungidziro yekuti kungangodaro kuine chekuita nekuti pave nenhaurirano pakati peZANU-PF neMDC, asi vamwewo vachiti kune chekuita nenyaya dzemabhizimusi. VaMbeki vakambotungamira nhaurirano pakati pegakava raivepo pakati pavaRobert Mugabe navamogeni tsvangirai veMDC, izvo zvakazoumba hurumende yemubatanidzwa muna 2009. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti mafashamu ave nemwedzi atamisa vanhu vanodarika zana nemakumi manomwe ezviuru kuchamhembe nepakati peSomalia, izvo zvawedzerawo nzara yagara iri mudunhu iri nechakare. Mumwe mukuru wemuzinda weAmerica aedza kuisa chikumbiro chekuti North Korea imire kudenha kwairi kuita idzoke munhaurirano dzekumisa kugadzirwa kwezvombo zvenyuklia. Izvi zviri kuitwa pamberi penguva yekupera kwegore yakatarirwa Pyongyang sechiga chenhaurirano dzenyuklia. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende, umo vanhu vakawanda vanoti vari kutadza kuwana rubatsiro kana vachinge vaenda nevarwere vavo kuzvipatara izvi. Izvi zviri kuitawo kuti zviri kuitikawo panguva iyo madhokotera ari kuti haakwanisi kuenda kumabasa sezvo mari dzavanotambira dziri shoma. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai anogara kuWestgate muHarare, amai Sera Masara, vanoti vakashayikirwa nemwanakomana wavo mucheche achangozvarwa munguva pfupi yapfuura. Amai Masara vanoti mwana wavo airwadziwa negumbo achichema nguva dzose, izvo zvakapa kuti vaende naye kuchitungiza hospital, uko vakaudzwa kuti mwana wavo ainge akatarisana nedambudziko rekushaya mukaka.
Chibva tafonere mumwe wataize kuchitungiza achibva ati auyai kunoku ndokutsvagira idoctor. But takatobudise mari kuti timupe nesi yeya uchitungwisa. Dokta haana zvaakaita, akangobvise mwana hendwa achibva ati mwana wenyu haasi kurwara. Apa temperature yake yanga ikakwira inga iri pa40. Tikatikomoti mwana haasi kurwara, temperature yake yakakwira kudai so gumbo rake riri kurwadza. Raka ropa harisi kufamba, moti mwana haasi kurwara sei. Hanza haasi kuwane mukaka wakakwana, saka dzokerai nemwana akumba mundomupe mukaka.
Amai Masara vanoti vakarwadzikana zvikuru kuona mwana wavo achitadza kurapwa navana chiremba vaifanira kumubatsira. Vanoti vakatanga kusvinira mwana mukaka nokuti akange asingachakwanisa kunwa ega mukaka wepadzamu ravo.
Manheru acho anga asingachadhonzi, takatorara tichimusvinira tichimumwisa netumastrange mukaka wo. Then Friday Saturday baba wacho akabva wamuka vachienda kubasa, ini ndikasara nemwana. But unenge uchingonoti a mwana haachasunatsoyamwe mukaka. Ndopandakafonera baba wacho ari kubasa ndikati mafemera ekuite mwana, ndopakabva pasvikawo mama wedu.
Mushure mekuona kuti zvinhu hazvisi kushanduka, amai Masara vanoti vakatora mwana wavo ndokuenda naye kuHarare Hospital, uko vakasvikodzwa kuti vaiva vanonokera mwana wavo. Amai Masara vanoti mwana wavo akapiwa mubhedha, asi dambudziko raakasangana naro raive rekuti vana chiremba vakamuona vakatadza kumuisa padrip sezvo tsinga dzake dzakange dzisingaoneki nekuzvimba kwainge kwaita muviri wake. Amai ava vanoti mwana wavo akabva ashaya zuva ramangwana acho.
Takazongorara usiku hwese takamutarisa kudai tichimirira kuti pamwe tsinga ingawanika, vati zvakaramba kusvikirawo kuma2 AM Sunday manhando paakazoshaya.
Amai Masara vanoti Harare Hospital yakazoita machengetero avanoita vana vacheche nokuti ivo vaiva vasisina mari yekuti vanoviga chitunha chemwana wavo kumusha. Amai Masara vanoti dai vasina kuenda kuHarare Hospital, dai mwana wavo akafira mumba zvokuti zvaizonetsa panyaya yokuzonomuviga, sezvo vainge vapererwa nemari vachiedza kurapisa mwana wavo. Mumwe chiremba asina kuda kudomwa nezita rake anoti mwana waamai Masara haaifanirwa kushaya, dai vana chiremba vakatanga kumusha muona vakaita basa ravo nemazvo. Dambudziko rakasangana naamai Masara munongedzo mukuru pamatambudziko ari kusangana nevanhu vakawanda munyika, zvikuru vanoenda kunotsvaga rubatsiro kuzvipatara zvehurumende izvo zviri kushanda zviine vana chiremba vashoma, zvichitevera kusaenda kubasa kwakatanga musi wa3 Gunyana vana chiremba vachiti mari dzavanotambiriswa ishoma. Mamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende ari kupa kuti vanhu vakawanda vafe nepamusana pekushaya rubatsiro rwakakwana. Studio 7 haina kukwanisa kuziva huwandu hwevanhu vari kufa muzvipatara zvehurumende nepamusana pekushaya rubatsiro rwakakwana, sezvo gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vasina kubatika panharembozha yavo apo tavafonera. Asi sachigaro weHealth Service Board Dr. Paulina Sikosana vakaudza Studio 7 mwedzi wapera kuti hurumende iri kutora matanho ekugadzirisa zviri kunetsa muzvipatara zvose zvehurumende. Mutauriri weparirenyatwa Group of Hospitals vaLinus Dire vanoti zvinonetsa kuti vazive huwandu hwevanhu vari kufa nokuti vamwe vanosvika vachibva vangoshaya vasati vaonekwa nana chiremba. VaDire vanoti vanhu vashoma vari kuuya kuzorapwa kuchipatara nokuti vari kuzviziva kuti hakuna vana chiremba vari kushanda, uye vanoti havazive kuti vanhu vangani vari kufira kudzimba dzavo. Munyori mukuru wesangano reSenior Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara vanoti nhengo dzesangano ravo dzakaona zvakakodzera kuti dzigare kumba pane kuenda kubasa uko dzinoona vanhu vachifa pasina rubatsiro rwadzinopa, sezvo vana chiremba ava vasina zvikwanisiro zvekushandisa muzvipatara.
Iko zvino machiremba havasi kuenda kumabasa, vakati zviri nani kuti vanhu vafire havo kudzimba dzavo pane kuti vafe takangovatarisa tisina chekuvapa.
Kudzamara hurumende yagadzirisa zvinhu zviri kunetsa muzvipatara pamwe nekuwirirana nemadhokotera asiri kuenda kubasa, vanhu vakawanda vacharamba vachirasikirwa nevadikani vavo nenzira dzinogona kudzivirirwa nyore nyore kana hurumende navana chiremba vakazvipira nemwoyo wese kuchengetedza utano hwemunhu wese ari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Sangano idzva rinomirira vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reProgressive Doctors Association of Zimbabwe, iro rakaparurwa nemugovera, rinoti chinangwa charo chikuru ndechekubatsira varwere vari kushupika pari zvino nekuda kwekurangwa mabasa kwavana chiremba, uko kwapinda muzuva rechizana neshanu nhasi. Mutauriri wesangano iri Dr. Anne Surangwani vanoti sesangano vachaedza kuzadzikisa mhiko inotorwa navana chiremba vachipedza basa yekutungamidza mberi varwere. Dr. Rangwani varambawo mashoko erimwe sangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association ekuti sangano ravo rakaumbirwa kuti rikonzere kupatsanurana kwavana chiremba. Ngatinzwei vachitsanangura.
Takagara pasi tikati isu semachiremba toita sei, toramba here takatarira vanhu vedu vachifa muzvipatara nekuti tatadza kuwirirana with our employer nenhau yemari. Ndo patakaona tikataiwa vakomana isu ngatifomei association. Tiri kukurudzira machiremba ose ari muZimbabwe kuti dai zvaibvira, dai zvakwanisika, taisa varwere vedu pamberi seose yatinotora isu machiremba, patinotanga fundo yedu pakuzoshanda kwatinoita. Daita kosesa varwere vedu, tavaisa pekutanga hongu mari shoma ende zvino hazvina kumira mushe. Asi kusvikira zvino izvozvi zvagadzirwa, tange tikurudzira kuti dai
mari. Si, munoona here kuumbwa kwesangano idzva kuchiita kuti matambudziko akatarisana navana chiremba agadziriswe?
Mubvunzo iwoyo taubvunzwa kakawanda vakandemiri. Asi isu tiri kuti kana nzira imwe chete yekugadzirisa zvinhu kana yaramba, ko hatingaedzi here zvimwe?
Tanzwawo sangano ravaz association richiti kuumbwa kweprogressive doctors association of Zimbabwe kwakanangana nekuparadzanisa vana chiremba kuti vasataura nezwi rimwe chete. Munotiwo
chinhu chinonzi chenji, chinhu chose chinyowani, chinotyisa, hatingotambirwi sezvachiri. Vamwe vanochitya, vamwe voshora, vamwe votambira. Regai ndinyatsotaure zvakajeka, ndiri kuda kuramba. Isu chinangwa chedu hachisi chekudhivhaidha. Sezvinotaurwa nezita redu, we are progressive.
Vanga vari mutauriri wesangano ravana chiremba idzva reprogressive doctors association of Zimbabwe, Dr. Anne Surangwane, vari parunare kuulawayo nestudio 7. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheFC Platinum chinoti hachisi kutenga vatambi vatsva vakawanda, kunyange hazvo chiri kutatarika mumakundano weCAF Champions League. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Muraridzi wechikwata ichi Lizwe Sweswe anoti ari kugutsikana nevatambi vaanavo zvekuti ari kuona zvakakosha kuti vasatenge vatambi vakawanda vane mbiri.
Then totalisa magetsi atinawo akasiiwa nevamwe, then toona kuti tinoedha 1 or 2, but so far so good, the boys vashanda.
Asi Sweswe haasi kuramba kana kubvuma kuti chikwata chake chiri kuda kutenga Prince Dube weHighlanders naRalph Kaondera weTriangle, izvo zvapararira nyika yese. Sweswe anoti kune vakawanda vanga vachimutarisira pasi, asi aine nhoroondo yakasimba munyaya dzenhabvu muZimbabwe kunyange ave kuzivikanwa nezvaitika izvi.
Vanhu vanotaura zvavanoda kana vasingakuzivi. I think ndagara pabasa redu for a long time. What was important ndezvekuti tikuita basa redu kuti tifende title redu chete.
FC Platinum yakatora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League mushure mekuruva Capes United ndokupedza ine mapoints 62, mapoints 3 pamusoro peChicken Inn iyo ine mapoints 55. Sweswe anoti kutamba kwavo muCAF Champions League kwakavabatsira zvikuru kuti vatore mukombe wePremier Soccer League kwemakore 3 akateverana.
Zvakatikanganisa apo neapo, but I think zvakatipa futi experience yekuti tigone kutamba magames akaita seiwavo.
Capes United ndiyo yakapedza iri pachinhano chechitatu nemapoints 55, kunyange hazvo vakawanda vaitarisira kuti chikwata ichi ndicho chichatora mukombe weZimbabwe nekumirira nyika muCAF Champions League mwaka unouya. Muteveri wechikwata cheFC Platinum vaBernard Mujazi vanoti vari kufara zvikuru nemafambiro akaita zvino, vachiti ivo kugona kunenge kudada yaikodzera kutora mukombe mukuru uyu.
I'm really happy because at the end of the day, we managed to jump the trophy to Mandara. So, I'm so happy.
Mukupera kwemutambo yenhabvu yemwaka uno, Chapungu, Tier 1, Wange, neMushowani Stars ndidzo dzakakundikana kuramba dziri muzvikwata zvenhabvu yepamusorosoro izvi, zvichireva kuti vave kuenda kuDivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangana chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitika munyika zvinosanganisira kusungwa kwaamai Mary Chiwenga, kubviswa paushe kwaishe Ndiweni nemamiriro yakaita zvinhu muzvipatara. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Mary Chiwenga vanomiswa pamberi pedare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyamina mina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7